Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 7, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yeZimbabwe yobhadhara mari inosvika madhora mazana mashanu ezviuru kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsirwe kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vayo nemanga makambani neAmerica. Asi vamwe vanoti uku kutambisa mari nyika yakatarisana nenzara. Musangano wekudyidzana pakati peZimbabwe neSouth Africa wotanga muZimbabwe nhasi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe iri kubhadhara mari inosvika zviuru masana mashanu emadhora pagore kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsire kuti ibvisirwe zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nemakambani avyo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakawedzera zvirango izvi nerimwe gore nemusi wemuvhuro vachiti Zimbabwe iri kuenderera mberi ichityara kodzero dzevanhu. Kambani yeBallard inotungamirwa navaBrian Ballard avakabatsira vaTrump kutsvaga mari yekuti vakwanise kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Vachange vachishanda kubatsira Zimbabwe mukambani iyi ndava James Rubin avakamboshanda mubazi reState Department munguva yaitungamirirwa nyika yeAmerica navaBill Clinton. Akasike kutanga Zimbabwe ichibhadhara makambani mari kuti ibatsirwe. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabhadhara imwe kambani yekuChicago asi vanhu vacho vakaguma vasungwa sezvo vaiita zvisiri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Chandinga taura ndechekuti hurumende yeZimbabwe iri kuita zvese zvaingagona kuti vandudze upenyu hwavana veZimbabwe nekubvisisa zvirango zveupfumi zvayakatemerwa neAmerica. Saka pane nzira zhinji dzinogona kushandiswa pamwe chete kuti zvirango izvi zvibviswe. Hatina nzira iri pamurao yatiri kusiya.
Asi vamwe vamangwana vanenge vari kuti nyika inenge iri kutambisa mari munyika muine nzara ichitsvaga iyo nyaya yekuti vange vachidyidzana nedzimwe nyika.
Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kudyidzana nedzimwe nyika. Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kuti kuuye mainvestors munyika medu. Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kutengesa zvicherwa zvedu kune dzimwe nyika nemari iri pamusoro nemari inokodzera. Hakusi kutambisa mari. Ndiko kunonzi kuinvesta mari. Vari kutambisa mari ndavavo vari kupinda mudzindege vachienda kuAmerica vachiti rambai makatendera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Vari kutambisa mari ndavavo vari kuenda pasocial media vachiramba vachireva nhema kuti Zimbabwe yakaipa, Zimbabwe iri kuita zvakati zvakati nezvaisiri kuita, kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi. Ndivo vari kutambisa mari.
Vamwewo vari kuti zviri kudiwa neAmerica zviri pachena. Vari kutaura nenyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzekuti vachena vakatorerwa minda vange vachiripwa. Ko sei Zimbabwe isiri kuita izvozvo?
Zimbabwe iri kuita zvainofanira kuita zvese zvinoenderana nebumbiro nemutemo wayo. Zvinoenderana neconstitution. Hapana chiri kusara. Tiri kushanda siku nesikati kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Tiri kushanda siku nesikati kuti maZimbabwezi varambe vaine kodzero dzavo. Asi zve tiri kushanda siku nesikati kuti zvirango zvisiri pamurao zvatakatenderwa zvibviswe. Apo hapana kana chinonganzi tinotadza sehurumende nekuti tikuita zvese zvatinokwanisa kuita kuti nyika yedu ive inobudirira.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka maibuya eZimbabwe Dr. Victor Chimutu avanoti zviri kuitwa nehurumende kutambisa mari yenyika iyo isipo.
Ini ndoona sokuti ndo kuya kwatingati kutungana kwembudzi kana kuti zviya zvekuti hurumende yedu iri kurakidza kuti haina hanya nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika. Dambudziko riri muZimbabwe rinozikanwa uye zvirango izvozvo zviri targeted anonzi matargeted sanctions kana kuti measures iwawo zvikonzero zvakaita kuti awepo zvinozikanwa. Zvikonzero zvakaita kuti ma targeted measures iyo avepo kusava nehanya kunoita hurumende yedu pane zvema human rights, kusunga kwavanoita vanhu vane kufunga kwakasiyana pane zvemafungiro matongerwo enyika. Kutaura kwatinoita iko zvino pane ma MP akawanda, ma civic leaders atori mumatirongo iko zvino izvo. Kouyawo ndingangoti kusava nerule of law munyika kana kuti kusaremekedza mitemo yedu yenyika. Izvi zvinhu zvekuti kana hurumende yedu ichida zvinhu zvainokwanisa kugadzirisa, zvinhu zvekuti kana Munangagwa achida zvinhu zvaunokwanisa kugadzirisa. Hazvitomboda kuti mutsvage dzimwe nyanzvi dzekunze kwenyika mopedza zvemari yakawanda kudaro muchibhadhara zvinhu zvatokwanisa kugadzirisa munyika yedu. Saka chinodiwa muZimbabwe kutaurirana kuripo panewe matongerwo enyika yatingati nyaya yelegitimacy. Wogarisana pasi vamunangagwa navachamisa nemacivic leaders vanhu vokwanisa kutaurirana hurukurirano munyika yeZimbabwe. Poitwa mareforms zvinhu zvogadziriswa. Zvirango izvi zvinosumudzwawo uye nyika yedu inofamba kumberi uye upenyu hwavanhu hunosumukira.
Asi kana tichitaura nevamwe vakuru muhurumende vari kuti chiri kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika inyaya yezvirango, nekudaro ndosaka vari kuti vari kuda kuita chero zvinokwanisika kuitika kuti zvirango zvibviswe, kusanganisira iyo nyaya yekutsvaga makambani anovabatsira ekunza.
Ichocho hachisiri chokwadi Blessing, ndoiye yatingati propaganda.
Vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka maiuye eZimbabwe Dr. Victor Chimutu avanoti zviri kuitwa nehurumende kutambisa mari yenyika isipo vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Musangano wechitatu pakati peZimbabwe neSouth Africa weBinational Commission watanga nhasi vakuru vakuru vehurumende mbiri idzi vachisangana muHarare. Zimbabwe yanga yakamirirwa nechikwata changa chitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika Ambassador James Manzou. Mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vanoti musangano wanhasi uyu ndiwo nhanganyaya kumusangano wemakurukota uchaitwa nemuvhuro svondo rinouya, kwozoti musangano mukuru wevatungamiri wenyika mbiri idzi uyo uchaitwa nemusi wechipiri. VaGapare vanoti chikuru chiri kuitwa nemisangano iyi kusimbisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi uko kwagara kuripo nechakare. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndokutanga nekukumhorosai vajonga kandimbiri nevateereri venyu zvechokwadi kuti tirambe chiumba kudyidzana kweZimbabwe nenyika dzakatitenderedza nedzimwewo dziri muAfrica nedzimwe dzakapambarira kunze kwenyika yesese. Pane urongwa hwokuti nyika dzedu dzinge dzichisangana dzichitarisa mabumbiro akawiriranwa. Danda kudyidzana kuripo Binational Commission hongo misangano yatanga nhasi vakuru vakuru vemuhurumende masenior officials anoti ivo kusaidi reZimbabwe ndiambassador James Mantomu muri mukuru weministry of foreign affairs and international trade anga akamirirawo South Africa ndemumwe wake munyori mukuru wedepartment of international relations and cooperation with South Africa. Zvinotarisirwa izvo kuti vakuru vehurumende ava vachasangana nhasi namangwana vopedza basa ravo vozomirira maministers avo emapato mairi ehurumende aya maministri iwaya vachasangana nemuvhuro. Musangano unozosvika paapex pawo pamusorosoro kubatanidza nekusangana kuchaita vatunga miriri venyika yeZimbabwe neSouth Africa nemusuwa ya 12 nengu chirikipia.
Chini chikuru chino tarisirwa kuburiswa ne misangano ino kuti tinoona kuti Zimbabwe neSouth Africa dzango gara dzichidzana nechakare vagapari.
Izvecho kwadi Zimbabwe neSouth Africa vagara vachidzidzana ingati kubva kare nakare tisati tatumbowana kusitonga kugere isu muno nevanhu vatima vasati vawana kusitonga kugere kuSouth Africa. Asi kudyidzana ikoko kuri kunzi iko kunofanirwa kuti kuchisimbaradzwa zvikuru mundima dzese masectors ese economy nemamwe masectawo enyika dzedu kuitira kuti vanhu vemunyika idzi vange vachiwana zvinovaita kuti vapunduke muupenyu hwavo hushandukewo kuti huve zviri nani.
Vanga vari mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vari parunhare muHarare neStudio 7. Boka rinoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, reUnited Nations Human Rights Council, riri kutarisirwa kutumira nhume dzakakosha kuZimbabwe kuzoongorora pamwe nekuferefeta nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende. Mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vanoti chikwata ichi chiri kutarisirwa munyika mushure mekubvumidzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti chiite basa racho rekuferefeta nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanoti Zimbabwe inhengo yesangano reUnited Nations uye haina chekutya pane zvose zviri kuda kuferefetwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zimbabwe inhengo yeUnited Nations. Zvino zvatiri nhengo yeUnited Nations, pane mhiko dzinoitwa nemamwe maarms eUnited Nations kana muri member. Yokuti yakafanana nekuGeneva kune Human Rights Council kunoitwa inonzi Universal Periodic Review. Yekuona kuti nyika dzese dziri kuzadzikisa here utongi hwauri kutaura ihwohwo hwakanangana nezvemahuman rights. Saka kuti kuuye munhu anozoongorora hurumende yeZimbabwe inenge yabvuma. President vaMnangagwa vakataura kuti Zimbabwe is open for business. Hapana chatinovanza, hapana chinoreti kwambu Zimbabwe chatinonyara nacho. Saka kana kuchiuya mukuru mukuru anobva kuHuman Rights Council kana kuti rapporteur on human rights anenge achiuya zvichisanganidza nekunzwisisa ikoko kwekuti president vakati vanenge vachida kuuya muno Zimbabwe vanobvumirwa kuuya, asi haagoni kungouya vasina kunyorera Ministry of Foreign Affairs. Anonyorera kuhurumende, hurumende yoona kuti muurongwa hwayo hwatinoti maprograms of action anenge aripo anokwanisa here kuzogamuchirwa. Agamuchirwa aita musangano yaanenge achida kuita musangano, asi kana ari muno haarambidzi kusangana nani nani vanoda zvake. Tagara tichigamuchira vanhu vakuri vavo waidza vachibva kuUnited Nations Human Rights Council kana kuti vanenge vachibvawo zvavo kana kuheadquarters kuNew York vanogara vachishanya muno vachiuya vachizoona kuti makamira sei. Saka maaction anenge achiitwa nehurumende kuona kuti vanhu vange vagare zvakanaka munyika nekubatanidza kuti isu tiri nhengo yeUnited Nations family kana kuti mhuri yeUnited.
Vanotarisirwa kusvika munyika riini vechikwata cheUnited Nations?
Hatisati tane mazuva akajekeswa, asi tinotarisirwa kuti nguva shomana iri kuuya vanenge vachigamuchirwa muno.
Vanga vari mutauriri webazi rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vari parunhare muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda avanoti danho reUnited Nations rakanaka chose.
Zvinhu zvakakosha zvikuru Blessing, nemhaka yekuti Zimbabwe ine chisungo chayakazvipira yega kunikedza kodzero sezvinoitawo dzimwe nyika pasi rese. Saka isusu tinozvigamuchira chose kuti kana kuri kuuya vanopota vachiuya kunoongororawo kuti tiri kuita zvinofaa zvakatiwimbisa Zimbabwe kuita here, chinhu chakanaka zvikuru stereki kuita review yakadaro iyoyo kuti tionekwo kunzi tiri kuitawo here magariro ari munofanira kunga wanayo Zimbabwe achigara mune zvakanaka.
Imiwo sesangano guru rinorwira kodzero dzevanhu, mati masumwawo here nevezvenyaya yenhumwa idzi?
Atisata sumu ya dune zinyai zuzu asi sekutawa kwa waita kutu kana wachuya wanuanzo zivisa urumende asi kana wawo ya kudaru so awawanzo kuzusia wakuta urane wanawe Zimbabwe saka tinutari sila kutu kana waru kuya tinema channels atino jizana kana kwenigeja nema special rapport wa ziwa wano atino ziwa zukuru ma institutions atino wimba kuti anoita basa nemazvo takamboona vachizama kusvika kumashure kuti vamunoziva pane vakada kumboya vanovak vaida kumboya vachongorora nyaya dzekumbonyekidzwa kana kutoshwa kwaitwa vanhu paya vakazarambidzwa saka tinotarisira kuti kana vakuita mission yavo vanoziva kuti vanotiwana sei.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvitangewo mabhizimusi munyika. VaNcube vakataura mashoko aya muWashington DC neZuro Manheru umo vari kushanya vachitaura nevakuru muhurumende yeAmerica pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC vatakawira kapikinyu. Vanoti kunyanga hazvo vakawana mukana wekunzwa kubva kuna vaNcube vachiri kuda kuti nyaya dzeuori nekumbonyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzitange dzagadziriswa. Vakapikinyo vanoti zvinhu zviviri izvi ndizvo zviri kuita kuti vasavane chidikwadikwa chekunotanga mabhizimusi kumusha. Ngazive hurukuro yavaita naMavlas Musanganya weStudio 7.
Musangano wanga wakanaka hawo tawana mukana wekuti takwanisa kutaurana Minister of Finance chinzwewo mafungiro ari kuita hurumende panyaya yekuvandudza upfumi asi sokuona kwangu pachine kakugunun'una mukati mevanhu vari kuZimbabwe vari muno mudiaspora kuti hurumende zvairi kutaura nezviri kuitika zvinhu zviviri zvakasiyana. Hurumende haisi kufamba mutauriro wairi kuti iri kutaura kuti iri kukwanisa kuita. Minista zvaataura nezvafunga kuti zviri kuitika kuZimbabwe handione zviri izvo zvechokwadi. Vaisa kanhoroondo kanoratidza kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka asi nemamiriro akaita zvinhu kumusha nemutauriro uri kuita vanhu kumusha handizvo vanhu vari kushushikana vanhu vari kunetsekana zvinhu zvichiri mamina mamiri nerongo sezvino.
Ndaone imi muchibvunza nyaya yeuori uyezve nenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu magutsikana here nezvamaudzwa navaNcube?
Handina kugutsikana. Vanhu vahana kutaura kuti chii chiri kunyatsoitika pamwe nokuti havasiriwo minister weHome Affairs havana kuda kukwanisa kutaura kana kuti pane zvavanenge vakavachivanza havo kana kuti zvavasingakwanisi kutaura nezvazvo handinazvo kuziva asi mhinduro yandapuwa handina kugutsikana nayo. Ndinovimba kuti kana tikawanawo mukana tichavabvunza vakuru venyika kuti tinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika.
Tanzwa vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvakadai semi kuti muuye kuzodyara mari dzenyu kuZimbabwe uyezve vativo vatova ne diaspora desk ravainaro munoona desk iri richizobatsira here vanhu vakadai semi kuti munodyara mari dzenyu kumusha?
Chinonetsa ndechekuti tinokwanisa hedu tinokwanisa kunge tine shungu dzekunodyara mari dzedu kumusha asi nyaya yehurumende yekuti inomuka yakachinja mitemo zuva nezuva zvisimari. Kana nyangu ine shungu dzekuda kudyara mari kumusha dzinobva dzapera nokuti mari zhinji ini ndine mari yangu yakarovera kumusha handina kukwanisa kuitora asi mari yandakanga takatarisira kuti ndichazoza kuno haizvikwanina kukwanisika kuitika. Saka zvikaramba zvakadaro zvokuti hurumende inoramba ichichinja mitemo zuva nezuva uye hairemekedzewo mari dzevanhu sezvavakaita zvekuchinja mari ikanzi yabo ndikanzi yaRTG. Saka handifunge kuti pane anoda kuendesa mari yake kumbavu akachizova kuti achazoita achazoiruza.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC vatakawira kapikinyu vachitaura naMavlas Musanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Dare repamusoro soro nasi rabumira kuti mukuru wesangano rehiu Zimbabwe varisa chigaro wecrisis in Zimbabwe coalition Rashid Mahia vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vamahia vanga vari mujeri rechikurube vanotarisirwa kubudiswa mangwana mushure mekunge mapurisa ati hakwanisi kupedza kufambisa mapepa avo nhasi. Gweta ravamahia uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vatondirai Batasara vaudza Studio 7 kuti pamusoro pekubvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora ekuAmerica. Dare High Court ratora gwaro rekufambisa ravamahia uye panodiwa mapepa emba yavo pamwe chete nekuti vaende kumapurisa vachinozviratidza kaviri pasvondo. Tanonoka wandu weStudio 7 abata vaBatasara kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ndicharangarira kuti vamahiya vari kupomerwa mhosva yekupidigura hurumende nechisimba inonzi subversion. Nhasi nyaya yataitakavara mudare reHigh Court kusvikira vanomiririra state kana kuti respondent vapedzisira vazobvuma kuti vamahiya munhu akakodzera kuti apiwe bail kana kuti atongwe achibva kumba.
Saka dare ratonga richiti
dare reHigh Court Masikatano rabva razogura mutongo kuti vamahiya vanofanirwa kuti vabude chivapawo mutongo yekuti vanofanirwa kunge vachiteedzera anonzi mabail conditions ayaya.
Imwe yemitemo yavapiwa ndeipi?
Vandiwo vanofanirwa kuti vabhadhare mari yechibatiso inonzi bail deposit $1,000 vachifanirwa kunozviratidza kumapurisa musi wemande wega wega nemusi wechishanu wega wega uye varambe vachigara paadresi yavakapa uyezve vasarende passport yavo nekubatisa matitle deeds eba yekuchitungwiza yavabereki vavo. Ndo aningati mabail conditions atarwa nedare reHigh Court.
Matambira here maconditions acho ese?
Maconditions atatambira nechakakosha vahwande ndechekuti munhu awane freedom yake ambobuda. Maconditions aya tikati gare gare tinozodzokera zvekukoti toti achiita seanonyevenutswa ekuti inonzi bail relaxation.
Pari zvino vari kupi vamahiya?
Vamahiya vari kuchikurubhi maximum prison ndokwavari kuchengetwa. Oda yekuHigh Court yakazeiwana iyo kunguva dzekumaforokoko dzine saka tamhanya kuti tinobata nguva dzekuti tibhadhare nekusiya pasi nekusiya matirial deeds kuRotten Rock kwamajistrate court. Patasvika iko tasvika nguva dzichiripo zvadzo asi ivo vane process yavanoita yekuti vanoda kuverifya kuti court order ndezvechokwadi. Saka zvinoreva izvozvo kuti tinomukira mangwana makuseni kuti tinoita tinopedzisa process yekuti vamahiya vabude.
Vanga vari gweta remukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust uye varisa chigaro wecrisis in Zimbabwe coalition vaRashid Mahia vatondirai Batasara vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Kuedza kwavo kubuda muzvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica, vakuru vehurumende vanonzi vakatsvaga imwe kambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ivabatsire mukuita hurukuro pamwe nekuchenurwa neAmerica, izvo zvinonzi zvichadya madhora mazana mashanu ezviuru pagore. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika dzinoti uku kusungirira mari pagumbo rengwena kuri kuitwa nehurumende iyo isina mari. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezano PF vaGilbert Muponda pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadiwa mavhinga. Tatanga nekubvunza vamuponda kuti vanoona sei nezvedanho reAmerica rekuwedzera zvirango pamwe nedanho rehurumende rekutsvaka kambani iyi.
Ipapa inini ndinoona kunge patanganiswa zvikuru nekuti masanctions tiri kuona kuti ane ndofunga dzakusvika 20 years aripo. Hapana chaati anyatso achiva chatingati ichaitika nekuti vanhu vari kutya masanctions saka vaakuteerera zvotaurwa neAmerica kana zvotaurwa neumwe munhu. Saka ipapapa vangangotaurazvawo kuti pane 84 individuals kana kuti 56 companies asi masanctions anenge akatonanga munhu wese nokuti takazvitarisa munhu anokanganiswa nemasanctions anoafektwa zvikuru munhu wepasi pasi munyika nokuti ndio unenge usina maresources ndio unotanga kuomerwa nezvinhu. Vakuru vacho vari kunzi vakatagetwa vanenge vaine maresources vanenge vaine zvinhu zvavo vakarongeka. Saka ipapa ndakugadzirwa inai ndomungoti America ingadai yambopawo Zimbabwe chance yatingati benefit of doubt mukana wayo wekuti reach out kuti aiwa Since Kurunzi worked in re-engagement in the international community, let's give the Zimbabweans a chance. That in perhaps December sanctions for a year. Can I ask now what I say? At least not gonna change of action, then we can reintroduce them.
Mama finger munoti ine mashoko ava mponda.
Va mponda vari kutaura zvavo ndinozvikudza. Asi ngati zvivechi zvinhu zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti masanction aripo akaitwa nenyika yeAmerica kwete nava mponda kana neni kana nemumwe munhu. Uyezve hurumende yeZimbabwe inoziva zvinofanira kuti zviitwe kuti zvirango izvozvo zvakatemerwa mutungamiri wenyika nevamwe vari pedo navo zvibiswe. Uyezve bato rinotonga rezvamutiyo vakataura vakataura gore rakapera ivo kuti vakazvipira kuzadzisa zviga zvakatemwa kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa vashoma zvibiswe. Handizivi kuti nemhaka yei vasiri kuzviita. Uyezve sina dambudziko riripo nderekuti hurumende iripo iyi yavamunangagwa haisi kuremekedza kodzero dzevanhu. Zimbabwe ngaisunge mauto akapfura vanhu akauraya vakabata madzimai chibharo kuna naEpwe kuna naSouth Lipa kuna naHopley kuitira kuti tizivikanwe senyika yava nemumwe muitiro inoremekedza mitemo ichiremekedza kodzero.
Vamuponda, chii chiri kuita kuti hurumende yeZimbabwe ingotadza kuteedzerawo zviri kudiwa neAmerica? Tanzwa muchiti America yadii kungobvisa zvirango. Kwe Zimbabwe yatadzawo nei kungoteedzera zviri kukurudzirwa?
Zviripo apa ndezvekuti Zimbabwe iri kuedza, nekuti zvimwe zvazviri kutaurwa nemasanctions nebhiu racho rinonzi rezidera iri maprocesi akawanda anofanira kunge achiitwa zvekuti zvinhu zvinotora nguva. Ndisati ndanyanya kupindura hangu ipapo, ngatimbodzokei panyaya dzataurwa navadhewa dzekuti pane pakazopfurwa vanhu pakazoitwa nezvakati zvakati zvakaitika last month ne 1 August last year. Last month apa vanonyatsoziva kuti pane mvongamupopoto nerusha rwakaitika rwekuti vanhu vaikurudzirwa nemapato anopikisa hurumende kuti vanhu vapise mabhazi, varove vanoda kuenda kubasa vapise mabuilding, vapwanye mashops vachitora zvinhu, vakapisa togeti yekuenda kumbudzi iyeya, vakapisa police station, vakapisa mupurisa akatemwa nematombo, mupurisa mupenyu kusvikira afa akapiswa. Zvezvimwe zvekutiureza kuti mutemo unenge uchiparara pepo kunozoona kuti nyika ikangosiyiwa ichidaisoka tinopedzisira tatoparara panyaya inyeye dzemutemo. Saka zvezvimwe zvinhu zviri kuitika ndezvekuti zvinodzora nyika kumashure, zviri zvinhu zviri kukonzerwa neopposition yedu.
Pindurai Mavhinga.
Kana munhu akapara mhosva vamuponda anosungwa nemapurisa. Munhu akapara mhosva haakondwi, haapfurwi nefuti dzemoto. Munhu akapara mhosva madzimai havabati kuchibharo nemauto. Makambozviona kupi izvozvo? Kureva kuti hurumende yeZimbabwe yaitotyora mitemo iyo pachayo. Isu tiri kuti hongu kune dzimwe nharadada dzakanga dzirimo mukutaridzira vaikanda matombo mumugwagwa, vamwe vachiva pamuzvitoro, kusanganisirawo nezvamutiyo kwekuwhitesaf, vamwe vachona vakatosungwa vari mujeri chidaro kwatiri kuita nezvamutiyo. Asi hatifaniri kurasa mitemo nekuti vanhu vataizvira.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhewa Mavhinga vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vari parunhare muHarare neStudio 7. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu mukugadzirira zuva reInternational Women's Day mangwana. Tine hurukuro nemasangano emadzimai. Kana muchida kupindawo muchirongwa ichi, tumirai mashoko ku 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe yobhadhara mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora kukambani yekuAmerica yeBallard Partners kuti ibatsirwe kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 7 kumbimbitho 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozivandlela.
Yile sekunzima lokuphila kwankulu, sokuze kulula vele ukuthiya imota zabantu bezama ukugada ujova lokuhamba ngenyawo lapho kusiduze khona, ngoba hhayi ifika khona vele ayisayenzi, namafutha asedura.
Uziba lokholo we-Reserve Bank of Zimbabwe uthi umthelo wamafutha ezimota uphezulu kakhulu, ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yamafutha.
Abantu sebedubekile kakhulu, impilo yabo yonke akukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wadlalelwe kudubekeni. Kunzima ukuthi umguqule abone umehluko usenzakala empilweni yakhe kalula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi yezitshiyeneyo zikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozivandlela. Iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zithi izithunywa ze-United Nations Human Rights Council zizafika eZimbabwe maduze. Zithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ukuthi i-United Nations izecwayisisa lolu daba ngoba kungela lutho olubi abangalufihla. Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangutsika uthi umthelo wamafutha ezimota uqonge kakhulu, ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yawo. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma kukomiti yepalamende ebona ngamandla kagesi namafutha Energy and Power Development namhlanje eHarare, uMangutsika uthe umthelo ofaka kuntengo yamafutha omkhulu kabi. Intengo yamafutha ezimbota yakhwela ngesilinganiso esingangekhulu namashumi amahlanu ekhulwini, i-150% ngenyanga kazibandlela, okwabangela ukutshengisela kwaqoqwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Lokhu kuqonga kwentengo yamafutha ngokusho kukaMangutsika kwabangela ukwehla kwenani lamafutha asetshenziswa elizweni ngoba iningi lingasenelisi ukuwathenga.
Thina esikholwa kukho yikuthi uhulumende ayehlise nje ngehlebu umthelo wamafutha angena kuleli. Lokhu kuzasiza ekuthini intengo yalawo mafutha izakwehla.
Uhulumende uthola amadola lamasenti amahlanu, $2.05 kumadola amathathu lamasenti angamashumi amathathu lane, $3.34 kulitha elilodwa. Lokhu kutsho ukuthi isilinganiso esilikhulu sentengo yamafutha siya kuhulumende. umanguja ubuye wathi indwendwe zezimoto ezidinga amafutha ukuhambisa zizaphela kuyo nale nyanga ngoba ibhanga elikhulu liphatheka kundlela zokubona ukuthi amafutha abuya elizweni masinya. Uthe isizathu ebesenza amafutha yaswelakale ngesokuthi indlela zokubhadala lawo mafutha kanye lokuwaletha elizweni beziphunziswa ngamabhanga aphandle akade ethatha isikhathi eside ukuze avume izincwadi zokuthenga amafutha ngesikwelede ezaziwa ngokuthi ngama-letters of credit ngesiNgisi. Kodwa iningi labantu abakhulume le-Studio 7 bathe sokuyisikhathi umangujika yelokhu ethembisa ukuthi amafutha ezimoto azatholakala. Umnumzana Thembelihle Sihwa, isakhamuzi seHarare, utshele i-Studio 7 ukuthi loba amafutha eqhubeka eswelakala kubalulekile ukuthi uhulumende ehlise intengo yawo ngoba uZulu akasenelisi ukuwathenga. Usikwa uthi akasenelisi ukuthi ashayele imota yakhe siya emsebenzini ngoba intengo yamafutha ayisamvumeli ukuthi ashayele nsuku zonke.
Intengo ye-fuel ayiningi vele sokunzima nokuphila kwangikhona. Sokuze kulula vele ukuthiya imota zabantu bezama ukugada ujova lokuhamba ngenyawo lapho kusiduze khona ngoba hhayi ifuel yangikhona vele ayisayenzi. Amafutha asedura. Ngela sisagwanisa senelisi nohamba ngemoto emsebenzini.
Ngomvulo uhulumende wazise amakampani aledwa lemelika ayenelisa ukuzithengela amafutha okusebenzisa ukuthi bazithengele ngoba ukusilela kwalawo mafutha kuqhubekela phambili. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili ezakuba imcebisa kunhlangothi ezitshiyeneyo izikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga la wona azincwethi esigabeni ezigoqela amabhizimusi ezokulima lezokwethulwa kwemibiko azamncedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ezinye zalezincwethi kuzigaba eseziqanjiwe ngumnumzana Busisa Moyo uTrevor Ncubelo Nkosikazi Lindiwe Sibanda. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi exoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Okay.
Belikwazi na ukuthi
lona bekulicebe lihle uma ngabe lokhu bekusenzeka ezweni eligondileyo lezinto zalo zonke ezisendleleni eqondileyo. Uhulumende wezano ekhokhelwa ngumlangagwa eZimbabwe akayilungelanga indlela yokuthi angaza xhashwe ngabantu abanjengabo Trevor Ncubela bobonke ababalisweyo, abantu esibaziyo ukuthi isihlabani lapho emisebenzini yabo kwezokukhipha imibiko kwezamaphephandaba, ngabantu phela abahloniphekayo. Kodwa-ke ukuthi abahudule abalethe kuye ukuthi bancedisane la imbona zathi yikubangcolisa, ngoba izani sifika esimeni lapho okungasela sepa engakwazi ukuthi ngayigeza ilungi buye futhi iyamukeleke.
Kodwa sibazwile bekhuluma ukuthi bayabona ukuthi ingxaki ingaphi, njalo bazazama ukugcwalisa lezo zikhexe ezikuhulumende. Zonke izixwayiso azisoze zizwakale kumongameli.
Ukubeka kahle ukuthi bathi bazogcwalisa izikhexe, izani ifana lomhlathi ovele ungesenawo amazinyo. Ukuthi ungayadinga amazinyo amatsha uthi uzowahloma bese uwathatha lowo mhlathi uhlafuna ngawo ngeke kusebenze. Bonke laba bantu bangabe bekhuluma kahle ngemisebenzi abayiphiwe ngoba bazothola intshontsho, bazohola, bazophiwa imali. Yiyo yodwa into abazoyithola lapho, kodwa akulasizo abazolinika uhulumende kaMlangagwa. Angithi uyayibona lindoda engudokotela yaselibhanele uMthuli Ncube, indoda ebihlonipheka mpela, abantu beyibhekele phezulu ukuthi izothi uma ingafika laphana inyathele kulunge yonke into. Bekubona ukuthi kwenzekani ukugatsha oluphethe ukuthuthuka kwezomnotho nemali ngesikhathi engenile kuzofika manje. Uyayibona yini into enhle eguqukile eyenzekile ngaphandle kokuthi yonke into isibole ngamandla umuntu kahlele inkomo ezakhe namhlanje sokupha inkomo yakho isilinganiso sayo silingana lembuzi ngikhuluma into zama RTGS nama US dollar esilinganisweni semarket ukuthi manje sekumi kanjani yikho umbone selethe izim dollar eyiletha ngomnyango wangasese yikho ke labo oTrevor Ncube labo bonke abaqokiweyo bangeniswa kulento bazophuma nabo benuka iphunga lezano ngoba ayikho into enhle engalunga uma isike yaphuza mthombo omunye lezano.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthi udaba lwendlela unkosikazi Grace Mugabe athola ngayo isicoco se-PhD kumele luthoniswe. Wayengumholi wekolishi le-University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyakura weteswa icala lokupha unkosikazi Mugabe isicoco lesi yena engafundanga wafika kusigaba esifaneleyo. Iphephandaba likahulumende leThe Herald lithi umahluli uLukumalaba uthe uNyakura wasebenzisa umthetho ongayisiwo emizameni yokuthi udaba lolu lulahlwe. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iqhubeka kuhle njalo uZulu kumele akhangelele inguquko enhle ngenyanga kaMfumfu lonyaka. Uncube wethule amazwi la izolo ekhonapha eMelika lapho ahlangane khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika. UChris Gande weStudio 7 obesemhlanganweni lo njalo usethulele lolu daba.
Uncube uthe uhulumende uphakathi kohlelo lokubandulula amankampani akhe athiwa ngama-parastatals ngesiNgisi afana leziphala ze-GMB lenkampani yamandla kagetsi eyezesa. Uncube ongafunanga ukuthi amazwi akhe athatshwe kumbe ukuthi athathwe umfanekiso kamabonakude uthe amanye amankampani azamanyaniswa ingatsha zawo ukuze asebenze kahle. Uthe uhulumende kakhathazwa izijeziso zenotho ngoba okufunwa ukuthi kwenziwe ukususwa izijeziso lezi okufana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokunye kuvele kuzenziwa. Uncube uthi ilizwe leZimbabwe linothile kakhulu okufunakalayo nje ukuthi kudonswe ndawonye okuyikho osekusenzakala ngoba kule nkulumo zamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Izizalwane zeZimbabwe ebezisemhlanganweni lo zisele zilembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe kanti vele liqonda ngapi ngalesi sikhathi. Umnumzana Quiet Ncube ngomunye obesemhlanganweni lo kesizwe imbono yakhe.
Into ekhona ikuthi Zimbabwe abantu sebedubekile kakhulu impilo yabo yonke kakukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubekene kunzima ukuthi umguqule abone umehluko usenzakala empilweni yakhe kalula. Kuzathatha isikhathi. Uhulumende omutsha angitsho ukuthi ngiyamsupporta, lingangithathi ngenye indlela, but I think we need to give these people a chance.
Unkosazana Pearl Matibe uthi inkulumo kaNcube ibinhle kodwa okusalayo ukuthi kubonakale izithelo zenhlelo zikahulumende ngoba esithi uNcube bezwakala njengomuntu othengisa ubuhle belizwe nje kuphela. Kodwa umnumzana Den Moyo ophatheke kwezombusazwe uthe uNcube kazange aphendule kuhle imibuzo kade eyibuzwa ngabantu ngoba ubefuna ukuthi kuzwakale sengathi ilizwe lisesimeni esihle wona umnotho ukhanya usiya nganxele.
I think into ezingazikhulumileyo on paper zisounders izinto ezipromisayo kakhulu. Kodwa ngombono wami lanxa ngisizwa nje from izizalwane zeZimbabwe eziningi, on the ground izinto azikho as indlela engathi uminister uzibeka ngakhona ukuthi into zonke ungathi ziyaphumelela siyaphambili ngoba okuningi imali emabhenki lokhu ingekho abantu izimali zabo bakwanisa ukuzi-accessa ngoba yikho cash akula foreign currency intengo yezinto sezikhuphukile and sekusiba la ma-shortages and uchilo uminister ukuthi well because of ama-changes abawenzayo i-inflation ukushuthi ukukhuphuka kwentengo yezinto into abayi-expectayo ukuthi izoqhubeka until maybe ngo-October sizoqala ukubona maybe inflation yakhona isisehla. Okungidanisileyo yikuthi uminister ungathi akazange afuna ukuthi aphumele egcekeni ngento ezifana le-corruption. Uzwakale ngathi uyadefenda ukuthi i-corruption ungathi ayivamisanga kakhulu.
Umnumzana Quiet Ncube uthi lanxa umphathintambo uNcube ekhulume ngobuhle belizwe kunzima ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leMelika zibuyele ekhaya ziyesungula amabhizimusi ngoba kungela siqiniseko sokuthi amabhizimusi abo awasoze ahuquluzwe.
Uminister of Finance uyawazi umsebenzi wakhe njalo uyakwazi ukucaculula lokuchasisa ngendlela esobala enza ukuthi lo muntu kazana uyezwa ukuthi ukhuluma ngayo. Yinto engithokozisela kakhulu amabala akhe asebenzisayo nanxa ekhuluma ngesikhiwa uyachasisa ukwenzela ukuthi lo muntu kazana nje unkwamba ezwe ukuthi kukhulunywa ngayo. Izimali zivele ezinzima ukuthi uzichasise. I-finance, i-economy ayisiyo nto elula ongayichasisa obala ngesilungu esaziwa ngumuntu wonke. But uyazama sibili nami kungikuthokozisile.
UNcube utshele lumhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe ulendlela akhulumisana ngazo lohulumende weleMelika okokuthi abantu bengayengwa yilokho okulotshwa zintatheli zindaba ezithi akula kuzwana lohulumende kamongameli Donald Trump weleMelika leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Go live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngelanga labesifazana elinanzwa emhlabeni jikelele kusasa. Lingasithumela inombolo zenu ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhulumende weZimbabwe seqhatshe enye inkampani yakweleMelika ebikwa yilobudlelwano lomongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ukuze ikhulumisane lohulumende wakhe esule izijeziso zenotho azethesa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. LeZimbabwe libhadale inkampani yeBillard Partners imali engange 500,000 ukuze iqhubele umsebenzi. Inyathelo leli liza ngemva kokuqheliswa kwezijeziso zeMelika phezu kwamalunga eZANU-PF ngumongameli Trump kunsukwana ezedluleyo, okuyinto echotozwe kakhulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umphathi Ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko izolo esola izijeziso zeMelika lezi kanye leze-European Union esithi ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele. Kodwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe sikulandule lokhu embikweni esiwethule namuhla. Sisithi izijeziso lezi ziphazamisa kuphela amalunga eZANU-PF eziwajongileyo angamachumi ayisishiyagalombili lane kanye lamankampani alobudlelwano leZANU-PF angamashumi amahlanu lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Mina ngilokudana zilokumangalisayo ngibuye njalo ngethuka ukuthi kathi mhlawumbe kathi kubona kuyachiyana yini kumbe mhlawumbe abantu babelezinjongo ezishiyeneyo ngibese ngifithi kona ngigcwalisele ukuthi kodwa kungethusi lokhu ngoba abakwenzayo labo babengabancindezeli bethu la izolo kuthithi mhlawumbe lakathi esabasifisele okuhle ngoba nxa ngikhangela mina umntwana ozalwayo namhla ezalwe gijima uzalwa akadodombela acathule abuye ayenze njani azacinise ehamba ehambe bese gijima. Abantu laba bakhanya kade bejahe kakhulu ngemva komumo esiphume kuyo umumo wombuso banodlulileyo obunzima kakhulu oyiwo kade esithethe sikhangele umnankagwa wabuya wenza into enhle umangalisayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kumbali yelizwe leZimbabwe. Ngitsho la izolo kusese ngo-1980 la ubani kusese izabhu nezanu awuzange kube lokhetho olukhululekileyo kwakule khetho olusabekayo olubi olokuthuselo lokunyeka kodwa kathesi namhlanje ngikhuluma nginje ukhetho olukhona olube khona olukhetho kokhokhelwa umnankagwa luyamangalisa kodwa lucine nje soluphe ngungcoliswa ngezinye izinto ngemva kokhetho okudutshulwa kwabantu lokwana lani okwakhe kungaphathelana nangale ukuthi ukhetho luqhutshwe njani. Kodwa ke kala amazwe ngawo eBotswana uPresident uMongameli weBotswana ukuthi uthini kangele South Africa uyabuya kade so Ramaphosa uyabuya leqembu liqula lakhe bayasincedisa ukuthi ihlelo lethu luhambe bayatsho njalo ukuthi ama-sanctions asuswe kanti bona babafuna thina sihlale sihlupheka ngobani bona babafuna ama-sanctions ehlale khona phakathi kwethu thina siyakuzonda kakhulu khona ukuthi abantu bengakuboni ukuthi abantu bayahlupheka kuleli lizwe.
Ubaba uNdlovu uyakhuluma lapho ubaba uGawule njalo sibone uhulumende kababa uMnankagwa eqhatsha enye inkampani yakwelemelika ukuze imkhulumele lohulumende kababa uDonald Trump esule izijeziso ubona iphumelela yini konapho?
Ngibona ingani ikudlalisa imali, ikudlalisa ama-resources ukuthi kudinga umuntu ozake asikhulumela leMelika. Abadala bathi ungathanda ukudinga umthakathi kwesinye isikhathi uyagcina umbamba egumeni ubamba unyoko obuthakathi. Yikho lami ngibona ingani umthakathi okhona osilethela ama-functions kukhona lapha eZimbabwe yithi ngokwethu abantu beZimbabwe ibandla leZANU-PF uhulumende okhona. Indaba yama-sanctions ukuze ama-sanctions aphume ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi ilungelo loluntu liyaqakathekiswa elizweni. Kuyazenzakalela kodwa ukuthi ama-sanctions aphume akudingakali ukuthi size sihambe siyeloba siyecela ukuthi kaphume. UMgabe ephumile esikhundleni sathaba kakhulu sathi uMgabe besincindezela kodwa sikhangele abantu asebefile ngemva kokuphuma kukaMgabe sokubusa laba abakhona kathe sebebaningi kakhulu. Sikhangele abemalungelo oluntu, sikhangele abameleli izisebenzi, sikhangele amalunga ePhalamenti, MDC Alliance asebothiwe avalelwe sikhuluma kanje basesitokisini baningi kakhulu. Bese siphuma phandle sithi hayi ama-sanctions kaphume bakithi thina silunge kakhulu. Umthakathi uphakathi eyadini yethu khona lapha emzini wethu. Asizilungisise thina. Ulungelo loluntu kaluhlonitshwe kungenziwa khona lokho ngibona ingazathi mina ama-sanctions azaziphumela wodwa.
Baba uGawule, isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko namuhla sikulandula ukuthi izijeziso zenotho lezi ziphazamisa uzulu weZimbabwe ejikelele. Isithi izijeziso lezi ziphazamisa abantu veZANU-PF kuphela bona laba abajeziswayo.
Into le abayikhulumayo yinqwala ngokuthi inqabe sithi bona izithetho lezi ngezikhangele iziphatha amandla zeZANU-PF ngabona ngabona ngabantu abahlala kumbe angikwazi kumbe basale esihlengeni solwandle abangayazi impilo yabantu ukuthi abantu bezimbabwe kanjani kufana nomuntu othi yena nxa izulu lisina esiqintini ethi uzathi izulu lina ensimini yakhe kuphela ngabantu abalahlekileyo labo into leyo abayikhulumayo ayisoze yafekenza umuntu ohlupheka layo ngumuntu ovele nguzulu wonke wezimbabwe bonabo abantu abathi babathagetile bani abahlupheki ngitho ngamanga lawo ukuthi bayahlupheka kumbe bathini abahluphekayo nguzulu wonke ama-sanctions ahluphe uzulu wonke okhona uwonke wonke wonke lo into mina emangalisayo yikuthi kanti bonabo abantu bona balamehla nganani ukuthi besuka khona le America amehla wenokukhali ayibona isibulothi lwezimbabwe lapha besehlilwa yikubonwa ngu-Cyril Ramaphosa kambe ukhona upresident omuhle njengo-Cyril Ramaphosa wena ukhona upresident omuhle njengolokuzeni upresident eBotswana amadoda anjenganalani nxa ungazitshela sidlale zinto ngamele ukuthi wena upresident ongamqamba kade esonga even u-Donald Trump cannot match Cyril Ramaphosa
kuyiphethe baba uNdlovu
singathi thina umgaba wayengcono ngoba ekucineni kwakhe abantu wayengasabahlukuluzi ngale ndlela esesibona abantu behlukuluzwa ngayo yikho-ke thina njengebandla le-MDC Alliance sithi thina abatshintshe abaguqule izenzo abantu bezanu-PF ama-sanctions aphume abona umuntu owafunayo kodwa ahamba ngezenzo sesiguqule izenzo zethu athi ngomlomo athi kuhlabela uRamaphosa kuthiwe muhle kakhulu lathi siyambona muhle mna ngigagwalayo kabe muhle phila kanti wayena angafuni ukuba muhle njengoRamaphosa
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule. EliZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo abesifazana ele-International Women's Day kusasa. Umphathintambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi umkhosi wokunanza leli langa uzaqhutshelwa eGokwe South lapho umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati aza kuba engumhlonitshwa.
Okutsho ukuthi kusasa sine-celebration ye-International Women's Day siyayenzela eGokwe e-GNB Board Center ukuthi singose Midlands labanye ukuthi sizocelebrate sidinga sibili ukuthi si-celebrate ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu narrative sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama singathi thina ungazukhangelisise noma singakasitiki khona kodwa sokulabo mama abathize abalamabhizinisi sokulabo mama abathize abakupolitika abangamaminista sokulabo mama abathize abadrive amafenetshina amanjinela konke lokhana kumele sikuthathe sikuthaye mgceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebesenza izinto ezinhle ezivokekayo leso kusithi lokhana okubi okokucindezelo okwamarepa okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labobaba sibe le strategy yokukucitsha but inyanga le ngeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama
yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphatha amandla kuphela
kuyabe kugcwele ngoba sibizwe omama bonke kuyabe kule thousands of people but okunye esikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla so kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama nalelo langa so iprogram yethu ithi sifike ekuseni lo mhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo izilimo zabo izifuyo zabo konke nje okuhle abakwenzayo azabe bekutshengisela khonapho
Unkosikazi Sthembiso Nyoni ngumphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.